Ini ndi marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ya ndau dzedu dzanasi chishanu kukadzi 14 2020. Mutevedzeri wasachigaro MDC inotungamirwa navanelson chamisa vajobsikala vanowanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuda kupfirigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosangana nemasangano anoshanda akazvimirira muguta reBulawayo. MDC inorangarira mutungamiri wayo wekutanga vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya makore maviri apfuura musi wa14 kukadzi 2018. Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro akaita zvinhu muMDC zvichitevera kutora matomo kwakaitwa navaNelson Chamisa zvichitevera kushaya kwavaTsvangirai. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kupema mari inosvika zana remamiriyoni emadhora kuitira kuti ritengere vanhu vemuZimbabwe chikafu. Zimbabwe Congress of Trade Unions yokurudzira hurumende kuti itare mari dzinotambirwa nevashandi, mushandi wepasi pasi achitangira pazviuru zvitatu nemazana masere emadhora emunyika. Kusaita izvi, vashandi vacharatidzira zvine mutsindo unotsemura nyika. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyika yose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave.